Vachitaura nevatori venhaumushure memusangano wange wakarongwa neveconfederation of zimbabwe industries wekuongorora kuti chii chiri kunetsa mumaindastry pamwe nekukwidzwa kwemitengo vamangozha vati zviri kutaurwa pamadandemutande manyepo uye vatori venhau vanofanira kuzivisa vanhu chokwadi vati dai zviri kubuda pamadandemutande izvi zviri zvechokwadi ivo pachavo vangadai vakatozivisa nyika pamwe neveruzhinji vatiwo zviri pachena kuti vari kufambisa mashoko aya pamadandemutande vane chinangwa chavainacho.
In simple terms, is that the monkey current system is remaining in Zimbabwe.
Zvipo ndezvekuti ticharamba tichishandisa mari dzekune dzimwe nyika. Ndo zvatinoziva isu sehurumende neRBZ. Dai zvinotaurwa zvinhu zvechokwadi tingadai takaudza vanhu.
Vamanguja vati pari zvino Zimbabwe inoshandisa mari yenyika dzakawanda kusanganisira marand uye izvi ndo zvicharamba zviripo kwete zviri kutaurwa. Vamanguja vatiwo zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekurambidza kutengesa kwemari mumigwagwa bhanga ravo ratanga kupa marezinesi ekutenga kutengesa kana kuchinja mari kana kuti maberudi change. Vati pari zvino vapa marezinesi 13 uye vacharamba vachipa mamwe akawanda. Vatiwo mumaberudi change mutengo wemari unenge usingadarike zvikamu 10 kubva muzana uye izvi zvichabatsirawo kuderedza mitengo.
Tati tiri kuisa maberudi change kuti vanhu vatenge mari zvakanaka nekuchinja mari epane mutemo. Maberudi change nemaranzi ako ikoko kupomanyezera zvako because you're just getting old. But in my industry, handy yacho ndekuti amwe acho ari kutivhara tinopedzamo tape foreign currency asi they are seizing parallel rate of price they are called or indicated by the money pachi official. Number 2, mabedi change anobatsira kuti chii vanhu vange ane zivo pakutenga mari pakutengesa mari zviri pachena panzokutengesa panzokuenda mubhegi munhu usingazivi ndiani so if you have perfect information price will go down.
Mutungamiriri weCZ Vasikana Njavangwe vati danho ratorwa neRBZ rekuti vanhu vakwanise kutenga mari pamisika iri pamutemo zvichabatsirawo kuderedza mitengo sezvo mamwe makambani ange ari kutenga mari ekunze pamukoto.
Now tichiona kuti kana zvaakudzizimbikizawa kuti vane mabherudi chese zvataurwa paya kuti spread itori yatingati mari maximum yatingati markup inenge iri kuma 10%. So which means kuti zvinoita kuti kudhura kwemari kusanyanyise and vanhu vave vachikwanisa kuita se vachipa uye arisivha mari kubva kudhayasipora kana asoda kutenga okwanisa kuva achiita se achinotengesa kumabherudi chaji ikoko zvichikwanisa kuti makambani awane nemari yakaita se mari iri nani.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vatambirawo danho iri uye vati tariro yavo ndeyekuti izvi zvichabatsira mukuderedza mitengo nekuti mari yekunze iwanikwe.
Saka ndiri kuti nyaya yemabirudi chenji nyaya yakanaka, inyaya inofanira kuti iite kuti pange paine homwe imwe chete inowanikwa foreign currency kusiri kunze uko kublack market uko kwaita kuti kuuraye basa nekuti kukura kwakuita makambani vari kunotenga foreign currency panze. Uvuchi havafanira kunge vachinotenga foreign currency panze, vanofanira kunge vachiwana foreign currency yavo kubva kumabhanga nekumabirudi chenji.
Vamanguja vati kubvira muna ndira kusvika muna Gunyana nyika yawana mari yekunze inosvika mabhiriyoni 4 asi dambudziko nderekuti mari iyi haisi kushandiswa zvine mwero kana kushandiswa kutenga zvinhu zvisingasimudzire upfumi kana maindastry. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.